mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato idzva rinonzi MDC Zimbabwe ridonzi ranyoresa kuZimbabwe Electoral Commission. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi. Tichanza zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC riri kushora zvikuru, bato reZANU-PF nesangano revasori reCIO vachiti ndipo vane chekuita nebato idzva rakaumbwa reMDC Zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Studio 7 haina kukwanisa kubata ZEC, mutauriri webato reZANU-PF Simon Kayamoyo kana gurukota rezvavasori vaOwen Ncube. Mukuzo yanyaya iyi, tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume.
Tatishamisa ndechekuti musarinya yeZANU-PF iyi taijaira, musarinya yemaCIO taijaira, asi chatishamisa ndechezeki yabvuma kutora chibato ichochi yobva yachiti MDC. Zvinoreva izvo kuti pakangomuka zvipururu zvevanhu zvichingotaura kuti isusu tinonzi ZANU, ZANU Zimbabwe vacharegistavo. Izvi zvinoita kuti maelection edu ave chiseko, ave asina maturo, anotaridza kuti vacho vanochengetedza nyaya dzesarudzo vanhu vasingatori basa racho ravari kuita sebasa rine musoro, havatori basa iroro nemazvo.
Saka imi muri kuronga kuita sei?
Ndavanyorera tsamba tichitsoropodza zvikuru maitiro avaitawa kuti boka reMDC iboka raitungamirwa navatsvangirai, rava kutungamirwa iko zvino navachamisa. Ndoboka rine konzero rokushandisa zita rekuti MDC nezvimwe zvipandi zvezita iroro. Haungomuki wongotofamba woti zvokwadi chinwiwa changu chinonzi Coca-Cola Zimbabwe chatova chisemu kana kuti Coca-Cola Harare, wotofamba uchidaro. Aiwa, tiri kuzviita zviseko zvenyika. Saka tavaudza kuti varejecte, vanyore tsambazve vachiramba zvavakaita kana kuti vachidzimura zvavakaita. Kana vatadza kudaro tichatora matano akati o ekuti tinge tichidila nesituation iyoyo.
Asi maziva here kuti ndianani vakaumba bato iri?
Munoziva varume ava ndo vanochengeta maregistration yemaID, ndo vanochengeta mapassport, ndo vanochengeta mabirth certificate. Vanongonyora mazita evanhu vanongonyuka kuti tizive kuti mazita echokwadi, vanhu ivavo vanorarama kwechokwadi. Hapana kana picture, hapana kana chipi zvavo chinotaridza kuti vanova vanhu vanofamba vanofema. Zvinongori zvidhori zvitukwani zvinenge zvagadzirwa nehurumende yatiinayo iyi iri kushaya kuti yodine nyika.
Asi kako vamwe vanozoti kwakamboita wanana MDC 99 MDC n zvingodaro daro.
Aiwa ka kutoresha ikoko kunenge kuchiitika nevanhu vekuzeka ava chinotaridza kuti mahumbwe inyaya yekuti kuzano havabvumi kana kuregista chinhu chinonzi ZANU madhaka, ZANU mashaya basa. Vanongoda kuregista vanhu kana vauya vakanzi MDC. Hazvirevi izvozvo kuti kunoshayiwa vamwe vanonyora mazita evavo. Zvinhu zvakangoshata zvinhu zvakashata hazvifanirwi kudzokorodzwa, hazvifanirwi kuramba zvichiitwa. MDC tiri kuziva kuti ibato riri kutungamirwa navachamisa, and ndo vakapinda maelections akaitwawo nezeki iyoyi, vakatipa masiti nemaresults zvimwe zvakadaro daro, kutipa maresults enhema pawa president. Zvino iko zvino vabva vatozofunga, instead yekuti vagadzire maresults enhema, vabva vatofungisisa kuti regai tichigadzira mapato enhema. Zvino kubirira kwakadaro tinopona.
Zeki yati yapindura here?
Haisati, tainyorera rungwanani. Tine tarisiro rokuti mangwana chaiye vasilai gwana nevamwe vavo vanoshanda navo munguva ino isina maelection nezvimwe zvakawanda wanda zviri kuitika, vachawana nguva yekupindura votsanangura kuti mahumbwe yovoitawa chava chiizvi.
Munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi vekunze ichapa kuti urongwa hweZimbabwe hwekuda kuwana mabhiriyoni 12 kubva muzvicherwa zvive zviroto. Gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando ndivo vakaparura chirongwa ichi chinonzi Strategic Road to the Achievement 12 billion by 2023. Zesa yakamboti vemakambani ezvicherwa vabhadhare madhora ekuAmerica kana vachida kuwana magetsi pasina kudzimwa, asi vemakambani aya vanoti havasi kuwana magetsi kunyange vabhadhara mari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMugano.
Hauyi magetsi acho nekuti hurumende yakaita chirongwa, takachinzwa chirongwa ichi kuti magetsi akuita inonzi pachirungu ring fence, zvichireva kuti kana muri kumamining kumamaina anotengesa foreign currency vakunzi chiti pai mari maUS kuti imi tikupei magetsi ari guaranteed kuti hamuchashayiwi. Hurumende kubva yakuzva ndambudziko rekuti iyo pachezvayo haichinawo mari yekutenga magetsi aya foreign currency, ukuwo Zesa yange yagara nenguva yakareba ichicheja mutengo uri pasi pasi, zvaiita kuti vange vane cash flow isina kukwana kuti vandenge magetsi. Kuzvipatara kwete dambudziko rekuti miochari yautava kunetsa magetsi hakuna, nekumwe maorganization mainstitutions ehurumende akasimba handa magetsi kubva vatanga kudhaivheta. Saka vakabhadhara magetsi avo neforeign currency havasi kuvaona. And ipapo futi ka pane dambudziko rekuti ndiyo inonzi double standard pachirungu, yekuti muri kuti ngatishandise zim dollar toti ndiyo mari tinofanira kunga tishandisa tichiita pride nayo, asi muri kuti zvatiomera ngatipe futi US. Ihurumende iri kutarisira kuti inini samanyika uchimanimani ndichatanga kushandisa zim dollar nekuti ndanzi hurumende ashandisa zim dollar. Asi hurumende imwe chete iyoyo inoti kana zvaiomera yoti wemagetsi unzai mari ari maUS. Saka magetsi ari kubhadhara foreign currency haasi kuwanika kumamaini kwacho ikoko. Izvozvo mukatarisa maSigma records ari kubva kucentral bank kureserve bank yeZimbabwe muna pamwedzi 9 yapfuura iyi, maexports edu zvatotengesa kunze kwenyika yonibva kumamining sector zvicherwa zvadzika ne19%, zvadzika chaizvo. Nawe kuti production idu yakadzikira ikoko nekuti nguva zhinji vanonge vari muchorima havasi kuchera zvicherwa.
Saka zvekuti vanoda kuti zvicherwa zvisvike mabhiriyoni 12 billion panyaya dzezveupfumi zviroto izvi.
Manyautsamukanwa chembere kurota yanyamwa, hakuna zvakadaro izvozvo. Ungati makore kubva makore 20 mumining sector tatomiramira tadzamurira taitengesa $2 billion semuenzaniso, tikatongosvika zvekuti gore nekwai kwakaipa tosvika $3 billion kwemakore 20 akateerera. Kwaakuzoti machi 2023 taapa $12 billion kutimesa by 4 mamirako kaya mapipi, hakuna zvakadaro. And chavanofanira kuziva ndechekuti mamining kambani aripo acho mashomanana, havana kuwedzera investments. Kuti vatanga kuita investment iwedzerwe panoda kutanga vaita explore kuti maclaims edu akusvika papi, votenga machinery.
Ko mungapa muenzaniso here ipapo?
Ngati mboyo tasaimwe yakavaenda ku Russia rodzi yakaenda kukone kugutarunda we. Kubva pakatanga zima asset 2018 muna October. Ndio pedai wa company yoda kuti kupi kuseta kupi kudarunda yeku Russia. Dan has asati yachira kana platinum kana 1 kuti tengese. Harisi risadza ku miner. Ibasa guru chaizvo. Saka hatingafungidziri ndio planning inorasika kuti tinotaura zvatinoda atoti manyawo tsamukanwa ndani chitaura. Tisina chakabatika chaicho chaicho chichiri paground chiri kuitika tozvinyepera right saka izvozvo hazviitiki chimwe futi chikuru chinofanira kuti magetsi acho hapo anofanira kuti vanhu vayo ndiani anoya kumaina murima ndiani kucheravicherwa murima hakuna zvada izvozvo chechitatu ngechekuti Zimbabwe kwemakore akati tingati tikada kudzoka futi kumashure kubva 2000 hatina kumboona investment yakasvika pabillion chaicho iyo pagore petakatomira mira 2018 panew dispensation vanhu vanakirwa navamunangagwa vachirova dhenzi yavo ya mainvestors akauya akawanda tikaona $745 million ndo pakanakigwa vanhu ipa mainvestors yakati tashura kuna na Zambia ko vaiona ma 3 billion Mozambique 6 billion South Africa 8 billion izvi chiona ma 200 million 350 million.
Ko gore rapera Zimbabwe yakawanawo mari kubva muzvicherwa izvi?
Gore rapera ndiro takaona 745 million. Saka tinozogona sei kuzodzamurira kuita mainvestments ekumining sector e 12 billion. Manyawo samukanwa chete hakuna zvada zvinoitika. Saka manumbers edu chaiya chaiwa yatotasa haana kuvakika haasi kuratidza zvakanaka kuti tikwase kufunga kuti ingagadzira economy ye 12 billion.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vari kushora makanzura eMDC vachiti vari kutadza kushandira vanhu veruzhinji. MuNewsday mekare, Forestry Commission inoti kutemwa kwemiti kwanyanya zvave kukanganisa nyika. MuDaily News mune nyaya yokutongwa kwevaimbove munyori weHarare City Council vatendai Mahachi uko kwakatangidza nezuro. MuChronicle mune nyaya yekuti Zimbabwe National Roads Authority iri kutadza kutsanangura kwakaenda mari inoita madhora 241,000 izvo zvakonzera kuti vakuru vatsva vekambani iyi vasheedze Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti izoferefeta. Nguva dzese pachirongwa chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Munangagwa nachamisa vatoma matambudziko vese vatotaura ngavabvumwetitsi vacho hapana ngavatobva zvavo vese tisage zvimwe zvinowana vakatongodhakwa zvavanoita hapana vaikusapota.
Manheru manheru paStudio 7 ndinova ndiri kuedza kubudise muono unonga uri kuitika zvakandofananawono zvinoitwa ndiana togare peavo naamwe ake naasi anotaure zvinorwadza ndo zvatinonga tichiitawo kuti azwe zvituri kufunga. Tozodzoka hangu nenyaya anonzi amadhukwa pamberi nemubatanidzwawo weporadhi pamberi nawo ngaramba achiita zveporadhi nao zvitori rait zvinhu zvakanaka zvisikai asi isu hatiuiyoba hatiuiyoba nemusangano wedu wechinja hatiuiyo ivona anarinda masarira naamwe avo ngaramba achiita kuti Zimbabwe iite zvakanaka asi isusu nemusangano wedu musangano wewanhu vachamisa musaendei nyange zvidiri musaendei siyai yapedze kusvika 2023 wacho kana zvikatozi10kdufu yato 200 atina kana basa nazvo nokuti totochetozoenga chekuti mazano ndoari kutonetseka zvisingaiti ekuti mazano adi kushanda anoda kuri akagara saka ndo anobeka saka ndozvandiri kuti vachamisa musaendei musaendeiyo ba ndatenda hangu ndatenda hangu amadhuku rambai makashinga neporadhi yenyu kana rambai makashinga neporadhi yenyu iyoyo chiporadhi chakaora.
Makadii vashamira veStudio 7 nevateereri, muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJoburg. Nanchidawo kubata nyaya vamugwadi nekomishina yavo yavari kuti vari kufamba vachiongorora kuzvichemo zvevana veZimbabwe. Handizivi kuti kufamba vachiongorora zvichemo zvevana veZimbabwe ndekupi kwavari kutaura because havafani kutsvaga zvichemo because zviripo zviri kutooneka zvavasingafani kutsvaga. Vanhu vari kurohwa nekukuvadzwa nekuurawa vakatarisa, saka ndisoziva kuti zvichemo zvavari kutsvaga ndezvipi. Ngavatange vatora izvozvo zviri kuoneka izvozvo, zvekurohwa kwevanhu nemapurisa, zvekusapiwa madhokuta kuri kuitwa zvekusapiwa kuri kuitwa madhokuta mari nehurumende, zvekusapiwa kuri kuita maticha mari nehurumende, zvekutorwa zvekusongwa kuri kuitwa vakuru veteachers lokuzani. Saka handifungini kuti vangada umbohwechi, vanoda umbohwechi vaobed masara vari izvizvi vari mujere. Saka umbowa vanoda vamugwadi ndehupi? Vasada kupusisa vanhu nezano PF yavo, vasada kuti pusisa. Ngavarege kutaura mashoko asina basa.
Uya mhuri yeZimbabwe, mukasaya kuti ndimufundisi Richard Moyo, regai nikupasi mbiri yashe vedu Jesu Kristu weNazareta. Tinotaura pamusana pemazuva 16 hour kushungurudzwa kwevakadzi nevana. Zvinhu zvakanaka chose kuti tiri vanhu tigone kugara zvakanaka mukati medzimba dzedu. Asina kugotera ndechekuti seni zvangu mufundisi, pane zvinhu zvandakaongorora zvikuru mukuona vanhu vakawanda kana vanga vatungamiri vanhu nokudzwa vashamarari nevamwe vazhinji vakasiyana-siyana vanenge vachikurudza kuti ngatisagona kushungurudza vakadzi, ngatisagona kushungurudza vana. Ndakachiongorora ndakachita zvinhu zvakawanda ndichida kunyanya kuziva kuti ivava kauti isu tinogona kukurudzira vamwe tisazviita, ko isuwo kumhuri dzedu dzakamira sei. Asi ndakaona ndichatekadza chekuti ndakaona zvikuru kuti isu vanogona kukurudzira vanhu kuti tisashungurudza vakadzi nevana mukati medzimba dzedu, kunyaya ndiwo musina mufaro, ndiwo munotoshungurudza vakadzi nevana vacho. Saka zvimwe zvandakaona kuti vanhu tingagona kufara tichiiti sisataurwa nyaya yekuti ndaona mukana kutaura paredhiyo kana ndiri mushamarari kana ndiri muverengwi nhau kana ndiri mufundisi kauti ndiri profeti vanozikwana kana ndiri purezidendi kauti ndingavani anozikwana pachigaro. Asi tiri vanhu vazhinji vacho vanotonyanya kushungurudza vakadzi nevana vavo mukati meupenyu, vaotira vakadzi vavo nevana vavo havana rugare. Zvimwe zvinhu zvandakaona izvozvo mukati meupenyu chirarama paupenyu, saka ta ko zvinhu zvakafanana nezvizvi kana isu pachedu tichiita utsinyi hwakadai, ko tingadzidzisei nyika pamazuva 16 wawa? Saka ndinorangoti kuvanhu vose ngativei nerudo.
Mangwanana mangwanana chamarozi 27 ndakuti ndiane basa gorora munoita munyika yedu iyi. Panhau dzisina dira dzakarerekera, nyangu handina zvakawanda zvinoda kutaura. Tinorwadziwa chaizvo kana vagaule achiramba achitaura nyaya yekukwidzira mabhorogo ekusunga mabhorogo. Isu tovana kuramba achisunga mabhorogo ivo achiwedzerera maburi emabhandi avo nokuguta. Varume zvamuri kuita zvinhu hazvisife, izvo zvinhu zviri kungobuda chero zuva. Hamugoni kumbobvumawo sevane zanipi kuti matadza zvonini. Chii chinokutadza kuti mubvume kuti vedueka nyika yatiomera mubatsiba? Chii chiri kukunetsa imi vana vezanupf? Zvamuri kungoona moga kuti mukuramba muchingoti kwai sungai mabhuruku. Vana ana vanofanira kuramba vasina mabhuruku. Vasina mabhuruku hatichina zvono zvokusunga mabhuruku izvo. Taneta tarwadziwa nezanu yenyu. Nzara yabaya vana veZimbabwe. Izvo kana munhu aitenga opfuna 100 zamu zvinoreva kuti chii izvo? Zvii zvenyika yekupi yakambodaro iyi? Vana vagaoleka. Kana musina zvokutaura musaya paredhiyo. Totokukumbirisai vone mweya wekudenga. Musauya zvenizotaura zvina basa paredhiyo. Pozo mukutirwadzisa. Asi hazvo zvakadaro. Pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume. Pamberi pandaona pasina kumirira zvakanaka varume. Iyi yambiro zvaiwe. Iyi pagadzirisei kana ndangagwa anga ari mumhu munenjereka. Akasikadzoka kuna chamisa achiri makuzeni. Nokuti pamberi apa hapana kumirira zvakanaka. Pamberi apapo hapana nguva, hapana mbomirira zvakanaka munanga. Chashungurudzika zvisingaiti murume wewe. Makaya mashoko atiri kutaura tenda zvangu.
Makadi yevashamarare vestudio 7. Haa, tiripo idiso vatereri vayo. Tinotenda nenhau dzamunotipa. Vestudio 7 yakafanana nechikafu, yakafanana nesadza. Hatitomborari tisina kutomboiterera. Ndoda kutaura panyaya yekukwira kwira kwemutengo. Chinhu chero mutengo dzakangokwira. Iwe usina mari yaunospenda bhozi gavhumendi hapana zvaingaita bhozi. Handingati ini nevana vangu havabhadhari school fees, vana vangu handitengi mota yangu, handidiri petrol, everything is mahara. Handina chandinokosta pamari yangu, ndongotora salari yangu ndiisa mumwe ndichiita zvandoda bhozi, everything ndinowana through government. Saka chero tengo kakwira sei stiri pano papi papitorio ndo patiri tochiona izvozvo zvichitika madzedzi dzichitambura kumusha nesuwo kwatiri kuno kuti tambura bhosi tiri kunyika chipikirwa kwatiri kuno kuwo tinongorarama nenyasha dzamwari kuti mangwana wakangofuma achiita vachatida vachatidi tinobva kuno but zvimwe zvinoitika ndezvokuti nguva yamugabe nenguva yamunangago pane difference ndorangari vabereki vangu vaneshopo kumusha but nguva yamugabe kukwira kunoita zvono akadarika musoja 1 angati 5 seconds dzakaonesa mutengo yanga yatodzira but nguva inoi zvinhu zvakunetsa bhozi babawo hatichivaonesa purezidendi tachingokumbirawo kuti papindewo umwe rimwe bato rimbopindawo rimbotonga ZANU PF tatambura nayo ndakupindewo hedu watinoda akasarudzwa nenyika akasarudzwa nevanhu unonzi Chisamba Machisa Chamisa ambopindawo ambobawo sezvakaita ZANU PF ZANU PF yakone kana papindewo rimwe bato rimboba zvisiri ZANU PF ZANU PF tatambura bhozi mutengo idzi hazvikashamadzi izvo zvichiti pachiri nani kuzoti kupera kwadhisemba kuda uzoga ai zvinhu hazvichatenge kumusha
ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanopfuura makumi matanhatu vanonzi vanyorera gurukota reBritain rinoona nezvemukati menyika amai Priti Patel vachivaudza kuti vaimbove mukuru weWikileaks vaJulian Assange vanoda kurapwa nekukurumidza. Vana chiremba ava vati vaAssange vari kunetseka nepfungwa, vakasuwa uye vari kunzwa mazino pamusoro pezvo vanonzi vari kunetseka nebipito riri kurwadza. VaAssange vari mujeri reBalmarsh vakamirira kuendeswa kuAmerica kwavari kudiwa nemhosva yekusora. Vagari veguta reBeni kumabvazuva kweDR Congo vakapisa mahofisi eguta mushure mekurawa kwevanhu vasere nevarwi vari kurwisana nehurumende. Pavakabva pamahofisi aya vakananga kukamba inogara mauto eUnited Nations anochengetedza runyararo vachiti vanoda kuti mauto aya abude munyika nekuti haasi kuchengetedza vanhu zvakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyaya yokuferefeta vaDonald Trump iri kuramba ichiipira vaTrump mushure medare rezimhosva ratonga kuti vaimbovagwetara vaTrump muWhite House vamiswe mberi kwedare reparamende vachibvunzwa mibvunzo maererano nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Takumbira Dr. Frank Guni kuti vatiudze kuti nyaya yavaTrump iyi yasvika papi.
Iko zvino izvi mamirira zvakaita ndekuti komiti yeSenate yeIntelligence yanga ichiongorora nyaya iyi yakuongorora zvakabuda muzvapupu aya anonzi mafactual witnesses kuitira kuti vagogadzira report inoita kuti dare repasi reCongress rizogara pasi roziya roona kuti pane mhosva here dzakaparwa navaTrump.
Kana vakawanikwa vaine mhosva zvoitwa sei, zvofambiswa sei?
Kana vawanikwa vaine mhosva komiti icharekomenda kana kuti ichakurudzira kuti dare repasi rivote richiita kuti vaTrump vanzi vakawanikwa vaine mhosva. Kana vawanikwa vaine mhosva pachanyorwa gwaro kana kuti report rinoendeswa kuSenate dare repasi richikumikidza kuti tawana mutungamiriri wenyika aine mhosva dzekuti. Saka ngaatongwe nedare zviri pamutemo. Dare reSenate kana zvasvika ipapo rinosungirwa, harisarudze, harikwanise kuramba, rinosungirwa kutambira ripoti iroro vochigara pasi vozeyavo voona kuti zvechokwadi kuferefetwa kwakaitwa zvinhu mugwara here zviri pamutemo here uye nyaya dzirikupomerwa vaTrump inyaya dzekuti dzinofa vanofanira kutongwa here kana va werengedza zvinenge zvabuda ikoko vochigara pasi zvino vowirirana kuti votonga vaTrump here kana kuti kwete vanofanira kuvhota ne 2/3 majority kuti vaTrump votongwa here nemhosva idzodzo kana kuti kwete
kana vawirirana kuti vaTrump ngavatongwe zvonanga papi zvichibva ipapo
kuri kuti vawirirana kuti ngavatongwe zvino vaTrump vanozonyorerwa gwaro rekuti vauye kuSenate nekuti Senate ndoinenge yakugara pasi semajudges kana kuti inonzi trial court ndivo vanenge ndoinenge iri jury ndovanenge vakagara vachiongorora vonzi chiuyai ine magweta enyu mhosva dzamuri kunenerwa ndedzakati dzakati dzakati chiuyai muzvipindurire mega wouya kana zvikasvika ikoko tinoona kuti vaTrump zvingavashatira zvikuru kwazvo nekuti zviri kuitika ndezvekuti kudarire pasi uye zvinezvi vaTrump vakabudirira kuramba kuti zvavanoziva ivo pachavo zviendeswe ikoko pane magwaro nemapepa akawanda ezvakaitika mumhosva dzavari kunoenerwa idzi kune vanhu vanga vari padyo navaTrump vanosanganira Secretary of State vaPompeo vanosanganisira gweta ravo vaRudy Giuliani vanosanganisira mukuru muhofisi yavo vaMalvin kuti vaTrump vakavati handidi kuti vaende kubadarire pasi vanopa humbowo wezvavanoziva asi kana kuri kuti nyaya yazosvika kuSenate yava impeachment mutemo hauvape simba rokurambidza vanhu vese ivava vakarambidza kuti vauye vazopa uchapupu hwavo ndo mamirira azvaita pari zvinezvi
imimi munozviona sei pari zvino
maongorero atiri kuita zvinorakidza sekuti dare repasi kana kuti Congress richakumikidza kuti vaTrump vane mhosva uye vanofanira kutongwa iya inonzi pachirungu impeachment ndo maonero atiri kuita asi da kuti vateereri vaziva zvakare kuti kunyange Congress ikanyora gwara iroro ichiti yaendesa kuSenate Congress haimire kuramba ichiferefeta vanoramba vachiferefeta kusvika vastoropodza zvese vatsvaga zvese zviri kunenerwa vaTrump even zvinenge zviri muripoti revanenge vaendesa kuSenate vanoramba vachitsvagurudza kusvika vawana mhosva dzese nokutyorwa kwemutemo kwavari kuti ivo vaTrump vakaita
mugari weWashington DC vaFrank Guni vari parunare neStudio 7
akake kumaflazi kumpare kadanzi kabuda nekumatapi ndisingazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti ndevapi ikaka aka ikaka aka kanchiva aka ikaka aka kanchiva kakaiswa apa kanoiswa apa kozoiswa apa 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 kakauya apa kachanda apa kozoenda apa 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 ikaka itaka kari kukrimwa panoshaya remuromo remukanwa ikaka ukobva kanzi pagirazi kakanzi bozi kachadzoka kari izi ikaka kari kunaka aikaka iwe ita uchitarisa mpaka ichi chinotanga chiri aka aka ikaka
Enzo kanjiva sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bato idzva rinonzi remdc zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuzimbabwe electoral commission nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc toti mosara zvakanaka
Soko isika tisenda bakuvi